tanga chitarisa mazuva iwa mazuva achira zvikona akadziro dzinenge dzichifamba zvakanaka. Tanga chitarisa nyaya dzeaccreditation paima observance nekuona zvekare zvekeichita yatingati training yevachazenge vachishanda musarudzo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tachimboona zvekare vachiita voter education ichienderana nenyaya dzekuvhota kwevanhu kuti tisavavhoti nemaringe nemusi wesarudzo zvinenge zvichizoitwa. Chimwe chatanga chiona zvekare ndechekuti mabhabhe ezvematongerwo enyika nevari kukwikwidza musarudzo vakuita misangano yavo yekupedzisira vachikokera vatsigiri vavo kuti vange vachizovabatsira nekuvapa mavhoti musi wa26. Chimwe chatanga chiona zvekare chingava chinyuto kwatiri inyaya dzekuti mabhabhe ezvematongerwo enyika vamwe vangu vasiri kuwana mukana zvekare wakakwana wekuti vange vachikambenda pamusana pezvikonzero zvakasiyana-siyana. Tingachiwa nemapurisa nyaya kumapurisa ndokwa zvakasimba kuti musangano ungaumbomira ingaitwe ingaimiri zvezvizvi zvatachiona tachiona kuti vanhu vangu vachibuda ewani wavo chizooto. Tinoona kuti mazuva azopfuurayo kune mumwewo zvekare akarasikirwa neupenyu nenyaya dzemhirishonga dzesarudzo. Tinova chinhu chakashata musarudzo penyu chisingatarisirwe zvekare nemutemo wenyika.
Takatarisa kuti sarudzo idzi dziripo nemusi wemugovera, munoona vanhu vachizobuda here, uyezve mungati vanhu vakakwanisa here kunyoresa kuvhota zvakakwana kuti vakwanise kupinda mutsarudzo idzi?
Kana tichitarisa misangano yekukokerwa irikuitwa nemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira vanhu zvakasisikirwa zvezvimirira voga, toona kuti uwandu hwevanhu huri kubuda huchienda. Chatisinga kufunga kuziva ndechekuti musi wesarudzo vanhu havachabuda sekudaro here vachienda kunovhota. Tinotarisira kuti kana vachinge vambobuda vachienda kumisangano vari kusvikira, tinotarisira kuti musi wesarudzo vanobuda vachienda. Panga ashaiwe chikonzero kuti kana pachinge paane dzimwe nyaya dzinogona kuitika munzvimbo dzakafana nekutyisidzirana kana nemhirishonga, ndopatingazoti vanhu vangatadza kubuda. Asi kana zvikaramba zvakaita zvatikuona zvazvakaita svondo rinei, tinotarisira kuti vanhu vanogona kubuda neuwandu hwavo. Tichitarisa nyaya yekuti vanhu vakawana here mukana wakakodzera wekuti vange vachinyoresa kuvhota kuti vazenge vachikwanisa kuvhota musi wesarudzo, ichi chinhu chekuti vazhinji vanogona kunge vasina information yakakwana pamusoro pazvo, nekuti magwaro evavhoti achashandiswa musi wa26 akavharwa mumazuva akasiyana tichitevedzerwa zvinotaurwa nemutemo wesarudzo electoral act yenyika here. Saka kana vari kansela, gwaro revavhoti rakansela raivharwa musi unenge wapi wanotisei kuti kansela iyi yaita sei ashaita kana kuti adzingwa, ndopanovharwa vhotasiro reikoko kana gwaro reikoko. Saka kuna kuti kune vanhu vekuti vachafungidzirwa kuti pamwe pavakarejista pablisa pa vane mukana wokuvhota, asiwa vanhu ivavo havana mukana wokuvhota. Tichitarisa zvekare vakanyoresa kusarudzo dzekukwikwidza nekuvhota kuna mamembers of parliament, vanhu ivavo vhotasiro iri rakavharwa pakaitwa proclamation, rakavharwa mazuva maviri kurikidza mukuru wenyika vachinge vaita proclamation. Kureva kuti 2 days after proclamation vhotasiro rakabva ravharwa. Saka kureva kuti vakaasina kunge vasina kurejista panguva iyoyo, vakazorejista kumberi kuno kwa vasina mukana wekunge vachienda kuti vange vachibuda kunovhota. Zvinhu zviri mutemo, asi zvinhu zvekuti tinotarisira kuti dzidziso yakawanda yaingadai yakakosha kuti totarisira kuti pasarudzo apa chinhu chichave dambudziko guru kwatiri. Tichiona vanhu vakawanda vachidzokera, ndotoenda kuvachiudzira kuti sezvo vakanga varejista musi wa3 February,